vachitaura mushure mokuenda kuchipatara cheBeatrice Infectious Hospital muHarare uko kuri kurapwa vanhu vanofungidzirwa kuti vane typhoid. Gurukota rinoona nezveutano Dr. David Parirenyatwa vakati kanzuru yeHarare pamwe nebazi ravo vakamisa kupararira kwechirwere ichi. Vakati pavanhu makumi maviri vanofungidzirwa kuti vane typhoid vari muchipatara ichi, vazhinji vacho vaibva kuMbare uko kwakashaya mwana ane makore 13 nechirwere ichi musi weKrisimusi. Asi munyori mukuru weZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Evans Mastara, vati pane vanhu vakawanda zvikuru vari kubatwa netyphoid muHarare nedzimwe nzvimbo munyika. VaMastara vati vanhu vakawanda vari kuenda kuzvipatara zvakazvimirira uye vane humbo hwekuti nyaya yetyphoid haisi kutaurwa nemazvo nebazi rezveutano.
Typhoid iri yakatopararira kupfuura picha yatiri kupiwa, and it can only get worse zvikaramba zviri zvamamiriro azvakaita. Challenge yandoda kupa kune magovernment officials ndeyekuti vambotenderera mumalaboratory ari muHarare mese vachitora statistics dzekuti over the past month vanhu vangani vakatestiwa vakaita positive for typhoid. Dambudziko rinoitika nderekuti hatina maproper reporting mechanisms ekuti munhu akabatwa nechirwere chetyphoid zvikurekodwa kupi. Vanhu vakawanda vanongoonekwa mumas jari akawanda muHarare ubatwa typhoid orapiwa kuenda kumba, but statistics zacho hadzisi kukonektiwa. Dzikakonektiwa vanhu vanogona kushamisika.
Vanotiwo zvinosuwisa kuti vanhu vari kurwara nechirwere chinokwanisa kudzivirirwa nekurapwa, uyewo vati vese vari kubatwa nezvirwere zvemanyoka vanofanira kuendesa kanzuru yeHarare nedzimwe dziri munzvimbo dzavanogara kumatare kuti varapwe pachena, vachiti makanzuru ndiwo ane basa rekuona kuti vanhu vawana mvura yakachena uyewo kuti marara atakurwa.
Zvandotokurudzira vanhu ndezvekuti seivava vawana vachirwara nezvirwere zvakonzerwa nenegligence yesiti kanzo, ndezvekuti vatotora kanzo vaendese kumatare edzimhosva. Inotovabhadharira mari dzekuchipatara, even compensation sekesi yemunhu arasikirwa neupenyu. Tinoona izvo kuti havasi kutora nyaya yeservice delivery especially kumarocation seriously. Vakungoita mazvake mazvake. Unoona kana china ichiita kana mwedzi wese isina kutakurwa vachiti hana peturo, asi mota dzavo ivo dzaanofamba nadzo dzinenge dzine peturo.
Asi mutauriri wekanzuru yeHarare vaMike Uchideme vanoti kanzuru yavo iri kurapa vanhu vese vane zvirwere zvemanyoka pachena.
Munhu wose ari kuuya aine masainzi ekuti angange aine chirwere chetyphoid akauya kumakanzuru clinics, tiri kumurapa pachena. Ndiro basa redu iroro. Ichi chirwere chekuti tikati vanhu vabhadhare, tinoona kuti vanhu havazouyi kuzorapwa. Saka vanhu vanongouya vorapwa pachena vodzokera kudzimba dzavo kana vachinge vapona.
Umbowo kubva kubazi rezveutano hunoratidza kuti mwedzi uno chete pane vanhu vanodarika zviru 10 vakabatwa nezvirwere zvemanyoka munyika yese, uye pane vanhu vana vakatofa nekuda kwezvirwere izvi munyika yose. Zvirwere izvi zvakawanda kumashonaland central nemanikaland, kwozotiwo mashonaland west, Harare nebulawayo. Ndakamirira studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.